Muzire ku graduation ndakati mudzati yakati ndanga vakanyorwa kunzvimbo ni graduate student vavarehwa mangwana ivanjoo.
Sei makatora pfungwa yekuratidzira pachiitiko chakaita sezuva iro rekuti makupemberera kupedza zvikoro kwenyu?
Takaona kuti chekunyanya paira kana kupemberera zvakanga zviri ndifoni. Sezvo mushure mekunge tapedza pakutanga takatombozama kuti tichagewa mabasa tikwanise kubatsira vabereki muzvirarama. Asi takaona kuti mabasa akanga asingawaniki ende zve kangoshika katiri toga bati kune vazhinji vatodzidza navo. Saka takazongoita tsarudzo tikati haa, sezvo ndonzi ndiri mukuru aimirira mastudenti ndiri nani kutoreda anhuri nemutungamiriri kuti tiudzewo mukuru wenyika kuti tichatora kuda semagirajueti mabare bekause kugirajueta kwacho seremoni yacho yose aishareva zvainofanira kudeva kuti rinofanira riri zuva rekupembera. Asi vanhu vakanga vachitochema kuti kwezvinotiai. Ndakanga ndiri mukuru wevadzidzi vose paunivhesiti yezimbabwe kubva gore rapfuura kusvika gore rino tapedza zvidzidzo zvedu zvetsana.
Makashungurudzwa here muri mumaoko evanochengetedza mutungamiri wenyika kanawo kumapurisa?
Haa, kungochisidzirwawo zvakanyanyanyika takanga tine vanochengetedza mukuzunura hatava kumapurisa kuchisidzirwawo kurohwa kana kuti hatina kubudisa.
Imi makanga muri mumwe wevanhu vaigirajueta here nezuro?
Ndanga ndiri padoka revanhu vaigirajueta nezuro. Asi tozaripambere kuti tinogona kuiniwa masekusiko sedu nechitorambisa kuenderera mberi nechikoro zvakanga kazi.